Reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 5, 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro vamwe vaive vatungamiri mubato reCitizens Coalition for Change vainge vachisangana nevanhu kuManicaland. Chikwata chavachavangu pane wokunetsana kukuru panyaya yemahofisi ekuBulawayo ainge achishandiswa nevatsigiri vavachamisa nevari kutsigira chikwata chavatsavangu. Ndichakupai zviri kuitika kumakundano eAfrican Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro vamwe vaive vatungamiri mubato reCitizens Coalition for Change kusanganisira vaOstalos Siziva navaAmos Chibaya vainge vachisangana nevanhu kuManicaland. Vaviri ava vakarambidzwa kukwidza mumusarudzo dzemabi elections kuMkoba nekupela ndaba Tshabalala mushure mekudzingwa mudare reparamende nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vaSengezo Chavangu. Vave mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vakabuda mubato iri vachiti ZANUPF yainge yoshanda nedzimwe nhengo kuda kukanganisa mashandiro ebato iri. Vachamisa havana kujekesa kuti vachatora gwara ripi, asi nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti misangano yavave kuita inoratidza kuti vave kuparura rimwe bato itsva. Vanhu vainge vari pamusangano wanezuro vainge vakapfeka hanzu dzeblue.
Ndanga tine musangano weruzhinji rweManicaland unotevera. Vachamisa vari responsible nekuorganiza nekuronga movement yedu kuManicaland kuti kurukure nemamiro akaita zvinhu munyika patakamira nepati kwetu.
Pari zvino chii chiri kurongwa maererano nemusangano wenyu, zita rebato nezvimwe zvakadaro, chii chamuri kuronga?
Pane zvino chinhu chatiri kugadzira kuti vanhu vazive patiri, nekuti vanhu vese vamwe vachibvunza kuti vachamisa vakaresaina. Saka tichiexplaina vanhu kuti zvinorevei nekuti tinofamba sei, nekuti vazhinji vanofunga kuti havachamisa vakasiya zvepolitics kana kuti vachamisa havatambiri ruzhinji rwezvinhu. Hakwete ba, vachamisa vakasiya bato reCCC nemhaka yekuti bato iro raakukontrolwa rakatorwa neZANUPF ichishandisa vamwe vakanga vari willing kushanda neZANUPF. Saka isu takasiya bato reCCC ende taakutaura nevanhu vazive kwatiri kuenda. Mazuva ari kuuya mafambiro ataita nenguva shomanene iri pauya, tetakuunza vanhu kuti vazive kuti vachamisa vaakuwanikwa kupi uye vanenge vachigona kuvateera vanovateera kupi, nekuti vachamisa vanoritigiri. Chechipiri, tanga tichinzwa vanhu kuti vanoti chii, ende isu takafara nekuti ruzhinji revanhu vekuManicaland vataura kuti kuno kuManicaland tiri clear nekuti isu tinoteera vachamiswa kwavanenge vaenda.
Tiri kuona kuti dzimwe nhengo dzeparamende dzeCCC kana kuti dzanga dzakamira navachamisa dzinongwa ari muparamende asi vamwe vachiresaina. Chii chiri kuitika apa?
VeCCC vane vanovamiririra vachiona mamiri anoita zvinhu ikoko kuCCC. Isu zvataa kutarisa kubuilda movement of the people iri grounded and driven from the places panogara vanhu vedu. Saka ndosaka muchiona taakufamba nyika yese kuti taure nevanhu nekuti vanzisise kuti nyaya yechanduko haisi nyaya yezvigaro. Nyaya yekutsvaga chanduko inyaya yekutsvaga ugaro hweruzhinji rwemunhu wese. Saka isu hatifokasi nekuva kuparliament kana kucouncil, nekuti destiny for the people of Zimbabwe and the democratic struggle ndeyekuti tichinje upenyu hwemunhu wese, kwete kuchinja upenyu hwemunhu one nemhaka yekugara kuparliament kana kuti kugara kucouncil.
Avo vange vari vaive mutevedzeri wemutauriro webato reCCC vaostalosiziva vange vari parunhare muHarare. Panewo kunetsana kukuru panyaya yemamwe mahofisi ekuBulawayo ainge achishandiswa nevatsigiri vavachamisa nevari kutsigira chikwata chavachavangu. Asi mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti mahofisi aya ndeavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Mahofisi ekuBulawayo, maofisi eMDC akatengwa. Magwaro acho aripo tenao, takatenga maofisi edu ndofunga muna 2011 ndopa takatenga maofisi mamwe mapato haya asati afoma. Zviri kutishamisa kuti vanhu vaviri ava vakurwira maofisi asiri avo. Zvatishamisawo zvakare kuti tangomuka tikaona maofisi edu apendwa neimwe kala, hamene kuti ndiani akadaro. Asi tapa notice kuti vanhu ava ngavabude pamahofisi pedu. Vakasadaro tiri kuenda kupolisi, nekuti imhosva kupenda imba isiri yako inonzi defacing a building. So vaita defacing our building, they must move away from our building. Tine mamwe mahofisi avari kuramba vachingoti kana pavanenge vadira vanouya vachiita misangano yavo. Tine mahofisi ari kukwekwe Gweru, Chinoi pamwe chete neGwanda. Saka hatichada kuti vanhu ivavo vashandise mahofisi edu, nekuti vakutotitorera mahofisi edu. Isu tanga takati hatisi kuda zvekurwisana sema opposition political parties, tiwana wanyamunhu. Asi kana vakuya kumba kwangu uchitora zvinhu zvekwangu, hazvichabatsire.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing aribatawo vachavangu.
Chakagara chitaura kuti vanhu kune macriminals around the president, vanhu ava vavinota kuvhota pati. Saka takagona kuti vakataza kuvhota pati iroro. Asi vakazokwanisa kuvhota president, vakacapture president, vakamhanya naye, akazobuda asiya musangano. Asi izvezvi vakutodzoka kuti vauye futi vadzose president, because vakaona kuti president akaenda hakuna munhu akamutevera. Vavefungidzira kuti maMPs macouncillors achatevera president, but hakuna izvozvo zvakaitika, and hakuna zvinhu zvichaitika izvozvo zvakadaro. Saka vakutodzoka kuti vaudzose president nebegidor. Saka izvozvo zvichazviramba, because iyoyo organization or iyoyo bato racho remacriminals akagara pasi hachizokwanisa kuti chivabvumire kuti vakunde kuti vaite izvozvo. Asi ticharamba chakamira nemusangano kuti musangano uende mberi. Kukuta rekuBulawayo zvekare vatomhanya kuti vabvute ofisi, ofisi reCCC. Munoziva kuti isusu takabva kuMDC Alliance, maofisis aya akatengwa tiri kuMDC Alliance, tiri kuMDC T ndo akatengwa ikoko, nobva ainheritwa neMDC Alliance. Saka chiri kutotaurana navo Monzora kuti nai vadwe hatimbobata nai, tikunde macriminals aya anota kutivhutira property yevanhu. Saka tinoziva kuti tichaendesa kumadare, because isusu hatizokwanisa kutora mutemo chose kumaoko etu. Tine kodzero rokuti munhu angakanganisa tinoenda kumapurisa kumbe toenda kumadare kuti atongwe. Saka ndonyaya chipakati kwayo chitaurirana ne leadership chitaurirana futi nawa Monzora kuti tove ne one voice kuti makriminals avazotoreka pati veiendesa kupi ya blue iri ndiye ya football club here kumbe ya church yachi achizo kuziva saka zvizovhuma kuti makriminals aya avhute office.
Vari kuzviti ndivo munyori mukuru weCitizens Coalition for Change vasengeso chabangu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eldot Masocha vanoti hurumende iri kupedzera hoko padehwe retsindi nekuti iri kuda kutanga kuongorora kuti sei zvimwe zvinhu zvekudya zvave kushayikwa muzvitoro. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi mudare reparamende kuti vainge vaine urongwa hwekuongorora vemabhizimisi kuti zvinhu zvakaita seupfu nezvimwe zvekudya zvave kushayikwa kana kuwanikwa muzvitoro zvidiki asi zvichidhura. Vemabhizimisi vakawanda vakaita seveConfederation of Zimbabwe Industries neZimbabwe National Chamber of Commerce vanoti mitemo yehurumende inongovandudzwa uye kushayikwa kwemari yekunze nemagetsi ndizvo zviri kupa kuti zvimwe zvinhu zvishayikwe muzvitoro. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvopa kuti mitengo yezvinhu idhure. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamasocha.
Nyaya yehurumende yekuti vachange vachiongorora kushayikwa kwezvimwe zvinhu muZimbabwe zvinova zvinonyanya kushandisa vanhu chaizvo zvakunge zvichishayikwa muzvitoro haina kunge yakatanga nhasi. Tichitarisa isu nhoroondo yeupfumi hweZimbabwe pane nguva dzinenge dzichiita kuti zvinhu zvinge zvichishayikwa muzvitoro vanhu pamwe vozotarisira kunotenga kunze asi zvisingabvumidzwi zvakare kutenga kunze nekuda kwemitemo inenge yakaiswa. Chikonzero nemhosva yokuti zvinhu zvinenge zvichikwanisa kushayikwa muzvitoro ndezvokuti upfumi hwenyika yeZimbabwe kunenge kusingafambiswi nenzira yakanaka yokuti iyo mabhizimusi pamwe anenge achishayiwa mari yokunze inenge inzi inotengeswa yekuauction yekureserve bank. Saka vanozoita mhindupindu dzavanoitavo kuenda pamusika mutema kunotsvaga mari. Pamusika mutema hauzivi kuti unowana marii uchiiwana nemarii zvekare uchiiwana nenguva inenge ichizodiwa nebhizimusi here kuti rikwanise kunge richinoodha zvinhu zvaro zvinenge zvichinoodhwa kana kugadzirisa mumwe mishini yavo yavanonge vachikwanisa kugadzirisa kunze kana kutenga maspare parts kunze. Zvinozoita kuti kuwanikwa kwezvinhu nokufamba kwezvimwe zvinhu muzvitoro umu zvinge zvichinetsa vamabhizimusi.
Profesa Masocha, asi hurumende inoti inoda kuzviongorora munofungei nazvo?
Hurumende kuti itiyo ichazviongorora ngainge ichipa kuti basa iroro richaitwa riini richipera riini zvekare yozoitei kana yaona kuti zvinhu zviri kushayikwa nenzira iyo nokuti chinosunga mpira dzako ndoupfumi hweZimbabwe chinoita zvinhu zvishayikwe zvinhu zvakawanda hongu mari yokunze inenge ichishayikwa asi kana magetsi achishayikwawo zvekare zvinoita kuti mishini inogadzira zvinhu zvacho izvozvo inge isingashandiwo nokuti inenge ichishanda namagetsi. Kusashanda kwemishini iyoyo kushayikwawo kwezvinhu izvozvo. Saka maonero andinoita ndeyekuti hurumende nyange ichiti hayo inowo kuzviongorora inofanira kunge pari zvino ichiziva kuti chikonzero chii. Zvokuti ndingaikurudzira ini kuti ngaisanyanya kutambisa nguva yayo ichiongorora zvinhu zvatinofunga kuti inofanira kuziva kana kuti zvainofanira kunge ichiziva itopedza nguva yokuita matano kuti dambudziko iri iripere nokuti hapana chitsva hapana usingazivi kuti nyika haina magetsi. Saka kushayikwa kwamagetsi ikoko kuchatoita kuti zvimwe zvinhu zvishayikwe muzvitoro.
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko vana tanonoka wande nana vamwe vese vamunoshanda navo hai makubvaiza makutobvaiza kana makutaura kuti hamuchati pestudio 7 yemakusini hai papo makutobvaiza makutokoneiwa achimbotangai mafunga mozotaura sangotaura tambai mumbofungai kuti modii modii hai studio 7 yemakusini zvingaivepoka todii toshanda sei tisati tanzwa kuti zvakamira sei totonzwa neimwika kuti kunyika kwedu kwakadii chii chiri kuitika saka studio 7 makuseni ngaisapera.
Makadini pa studio 7 masvira masvira nekumuka pisi pisi pamuri yamukomata nunoka tichiti vamutsvangwa last week makataura kudini zvatova kwenyu kazvi vamunasa vakamudzinga purezidenti magona munangapa magona maningi vadzinga
Hello, Master 7. Kwa mumu zanu pia maji na zungu azito na zoe. Kama ni njia kijana yako tunga mira kunda kumakuu hela na kuti. Pasi ni chini cha zungu tika. Kutadi kutarisa na unene wa nchini wa apsa wa kasoro ma 1980 wa juu ambapo tunga mira wengi kavuzi. Atawa muna muri zaidi sisi 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 Kwemo mzano pia maji na zungu azito na zoe. Kama ni njia kijana yako tunga mira kunda kumakuu hela na kuti. Pasi ni chini cha zungu tika. Kutadi kutarisa na unene wa nchini wa apsa wa kasoro ma 1980 wa juu ambapo tunga mira wengi kavuzi. Atawa muna muri zaidi sisi 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 sisi
Masirase, mashama, basi Joseph, masirase, mbukuta wana jie iba jibena. Wana jie iba jibena, ba, umana. Uzae wanweza nupiefa, wana mchangwa. Basa tamisa maari wa hijiza wani, udivapati, batu resi. Tamisa maari wa hijiza, udivapaka inachamisa, chazaku waka nyika, nga wake nyika. Ezara mwone nyika, yose angu wa makomba, mzipatara mnara, mshonga, mvura, hakuna. Alongo tamisa maru wa jidiza wana, jipa wala nchala angu. Ujiwa kwenye mamema upo njizi ni pati. Choshu kempi kwa tewa kumati shida wa kumati. Uza anu zama za gara njere, nga wase njere wete uzi gari. Kwa wase anu ujingani kama ni 46 years, mwana mdiki kwa wala, wanyi hali waka mbita so. Kini hati sangu wama tujiru, na jenda angu. Ujie iba jebe na. Sama ya kuwa uza wa ite zuru, varonge.
Magadi mkoma jonga, na mkoma ivanzi. We tinokutenda ine nhau dzamunotipa muno muZimbabwe ndoo nepenyuro yatinoteerera nhau nepenyuro inotiudza chokwadi hakuna imwe nepenyuro inotitaura chokwadi vezanu pf avo vanomunyepa vanenge vachitaura zvokunyepa vanenge vachifunga kuti vanhu vakapusa vanhu havana kupusa asi tinenge tichiziva chokwadi vanenge vachida kubata vanhu kumeso tinenge tichiziva chokwadi tinoti rambai makadaro, rambai makadaro. Ana mkoma Jonga, ana Blessing Zulu, ana mkoma Ivan Zininga. Nishikuwa saba kerewewe Studio 7, mese kuzi. Katungu wa nitarile utumari, wacha pindu la panda sitemo shedu. Asi ite kumusumu mweche ite asi dronerume suwane umwe musi, sicha ita. Tatenda angu.
Mangwana nakanaka pa Studio 7 hapo Magadi mese vashamarari tinotenda nenhau dzamunotipa vashamarari ishamo yedu iri kurwadziwa navasikala kuchema kwese kwatanga tichiita vanhu vaisa vane ma Christmas present kumhuri yavo asi izvozvo tobuda vachitoti hapana chakaitwa neparty kuchema kwese kwaiita vanhu kunamata kwese kwaiita vana mbuya kumamisha uko kunamata kwese kwaiita vana madzibaba veshanduko ivo pedza kuti hapana zvakaita nezvanhazvinei vachopsikala dai manga maiziva kuti vanhu vaikudai sei asi zvamataura izvi maita kuti vanhu vaone pamumire tinotenda nekutiratidza pamumire hamuna kusiyana nachabango imi hamuna kusiyana nawa na mukwadi imita kugwisa kurudzira imwe chete nevanhu ivavo dai manga muri mumwe maibudawo muchitendawo zvizhinji rezimbabwe nekuchema kwaranga richiita nemhaka yenyu asi motobuda muchitotaura zvamunoda hazvinei nguva ichakwana
pastudio 7 makadii pastudio 7 handisi kuziva kuti ichokwadi here yatiri kuona masocial media umwe kuti vasikala vane dzimwe pfungwa dzakasiyana nevamwe kana vane dzimwe pfungwa dzakasiyana nevamwe dzingavati tazova kuti tivabatane nemukomana nekuti vakasabatana nemukomana vanenge vatorasika zvisingaiti isu munhu watikasirwa navatsvangirai tinomuziva isu munhu watikasirwa navatsvangirai kugara mujereka hakumboshamisiri kana kwokuti munhu anebuda ane dzimwe pfungwa
ini zvangu ndinongoti kuna vajobusikana musanyengerwa zvinhu zvisina maturo musanyengerwa nezanup f vana munzu ravakanyengerwa nhasi vari kupi musanyengerwa zvamanga marwa hondo zvakanaka zvamanga marwa hondo zvakanaka kana kuti vakakubudisai vakakuudzai kuti uchikubudise unofanira kunopandukira chamise unofanira kunofomara kubato handioni sekuti zvinoitai rememba kuti vakatokudyisai poizeni vanhu ivavo vakatovadyisa poizeni vari mujeri saka vozonyengereka nezvinhu zvisina nebasa rese nekuti utano hwavatoinda apa handioni sekuti vari kuda kuteera gwara kwaro vajobusikana vanenge vakurasika vakurasika nemadirwa vaitwa nevanhu vari mujereka vanhu vazhinji vakutoora mwoyo nemaindavhiews ava vari kuita vanhu vazhinji vakutodzokera kumashure chero vanhu vakanovagamuchira chaiko chaiko usiku hwavabudiswa uye vazhinji vadzokera kumashure nenyaya yemaindavhiew avari kuita isina nebasa risa nekuti unganyengerwa shuwa kuti hanzi bvoma rako bato taivaziva riri soja kaisu soja chari chaiko rakazvimiririra rinoda vanhu but aiya vatanga ivajobusikana hazviperi mushe unozi kuti poizeni yavo ine mazuva mangani vachirarama vari panyika poizeni yavakadyiswa iyi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika muamerica
takaona america ichitanga kudzorera kurwiswa kwayakaitwa nemapoka anotsigirwa neiran kubhesi remiritary ranga riri kujordan izvi zvinotiratidza kuti zvatakambotaura zviye kuti america iri kuda kuzivisa zvikwata izvi zvinotsigirwa neiran zviri kuita zvechitororo kuti shumba hairohwe nembama tinoona mberi kunouya hurumende yavabiden icharamba ichitsvaga vese vane chekuita nekubhombwa kwakaitwa bhesi reamerica riri kujordan nemamwe mabhesi ayo ari muiraq nomusyria icharamba ichitsvaga ichibhomba zvikwata izvozvo izvi
dr guni nzvimbo dzakabhombwa neamerica idzi inzvimbo dzakadini
mukaona nzvimbo dzakabhombwa neamerica inzvimbo dzisinai mazvikwata izvi chete chete asi kuti tinoziva kuti kune varayiridzi kana kuti mainstructors revolutionary guard yekuiran kureva kuti vari kubhomba zvikwata izvinoraudzira mwero zvisingawirirane nekuva kweamerica mumiddle east uye zvisingawirirane nekurwisa kuri kuita israel vanhu vari mugaza ichiti iri kurwisana nehamas
america inotsvagei munzvimbo idzodzi
kubhomba kwakaita america yaitsvaga mabhesis kana kuti nzvimbo dzine mairanian instructors veirg nekuti irani ine varayiridzi vehondo kana kuti mainstructors ari mumabhesi ese akabhombwa iwayo
sekuona kwenyu dr guni kubhomba uku kuri kuitwa neamerica kuchapera zvadini
tichaona kubhomba uku kuchiramba kuchienda mberi uye tichaona america icharamba ichitsvaga ivo varayiridzi ava ichita vekuvanhonga ichivauraya kuti itumirewo message kana kuti kupamucherechedzo kuIran kuti musarambe muchiita zvekutsigira zvikwata zvinorwisana nemauto eAmerica ari munharaunda yeMiddle East, nekuti mukaramba muchidari so America iri kupa message yokuti ichapfurikidza kungobhomba kumabhesi uko kune varaidzi veIran kuzosvika yazobhomba imwe muIran, machitoziva kuti America haisi kuda hondo neIran nokuti hondo iyoyo inenge iri hondo yakareba zvikuru kwazvo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Guni vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvikwata zvina zvakambotora mukombe weAfrica Nations zvave kurwira zvakare kusimudza mukombe weAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Zvikwata zvina zvinosanganisira zviviri zvekuchamhembe kweAfrica zvinoti DRC Congo neSouth Africa kuchitiwo Nigeria neIvory Coast. Mitambo yemasemifinal yose iriko nemusi wechitatu.
Mutambo uyu uchange uri kuti uri mangake chaiwo. South Africa so far matambira yaita kusvika pari zvino yaratidza kuti iteamu ine resilience, iteamu ine determination kuwina. Kwaitawo Nigeria iri kutambawo zvakanaka. Saka top players anenge achitarisirwa kumunigeria kunge achamake difference. Kune umwe anonzi Asame weNigeria striker wavo anenge achitarisira kuti achafanisa kuwana kukwanisa kugohwesa against Rowan Williams, uyo mukeeper akakwanisa kusevha 4 mapenalties inove record yaitwa nakeeper kusevha 4 mapenalties ine shootout. Saka South Africa anenge achitarisira Rowan Williams kuti akondinge mashura or kugona kwake kubata kupreventa Nigeria from going through. Iyo Nigeriawo inenge ichikwanisa kuuya yakatosunga kuitira ikwanise kukondowa South Africa. Saka anenge ari mangange.
Tochitarisa kuIvory Coast neDR Congo unozviona sei?
Uyo mutambo uyo uchange uchinakidza, but Ivory Coast yapruva kuti it can win against all adversity. Makada kuona last game yao yawakatamba neMali vanga vachikore vakashota vaine vari 10, but vakamanaja kupinza Mali mu extra time ikatozorohwa last minute. Saka Ivory Coast ndikangoti matambira yakaita neMali zvakavusa confidence vaplayers kuti they can do it, and vagara vari anyway a host country, vagara vari mafavorites to win the trophy. Ndiri kuona Ivory Coast all the way ichikwanisa kurova DRC, even though DRC iri timu yatamba zvakakidza kutopinda masemifinal kwavaita vatoachivha something chitambo chavafana kumboita before. Saka Ivory Coast ndiri kuifavor kuti ichahwina, but mutambo wandiri kutarisira kuti ichakakidza.
Aiwa, tinotenda Brian. Muongorori wenhau dzemitambo Brian Msekiwa, mukuru wechikwata cheMDV Saints Football Club, ainge ari parunhare kuMaryland muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vari kushanda nevaive mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votanga kuita misangano nevanhu. Imwe nyanzvi yoshora hurumende nemabatiro airi kuita nyaya dzekushayikwa kwezvinhu muzvitoro. America yobhomba vanopfurikidza mwero muMiddle East. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Pele.